kana tichitaura nyaya yekuti gamba I think chinhu chinonetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutaurirana kuti rinonzi gamba munhu akaita sei nekuti isusu patakaita invent the word gamba panguva yehondo yechimuringa takanga tatarisa kuti chirungu chakanga chataurwa chaizvo kuedza kutaurira vakanga vakatidzvanyirira nyaya yekuti tiri kuda nyika asi varungu vanga vachiita sevasinganzwi chirungu kusvika pasvika pane zvinodhuka nezvinoputika ndo patakati isusu vanotakura zvinoputika nokuputisa nokuputisirwa ivavo ndoo magamba ivavo because vaiita language yakazonzwikwa nevarungu kuti vanhu vatema vemuzimbabwe vanga vakasununguka ndoo ugamba ndoo definition yeugamba yatakanga tataura in other words hakuna munhu akanga asina kuputisa kana kuputisirwa aifanira kunzi gamba asi akaputisa kana kuputisirwa nemuvengi iyeye ndiye akanga achinzi gamba nokuti vakuru vekare madzishe ekare inini sekuru vangu vainzi vamusarurwa vakanga vari ishe vakanditaurira kuti vana vakomana vachizvarwa vaiti waita zvakanaka makorokoto wazvara gamba ndo parakabva kureva kuti gamba munhu aizeinda kunorwira nyika sezvakaita chinzi
asi sei pachiita mutauro wakanyanya kana paakuda kunzi panzi uyu igamba iri harisi gamba mazuva anaya
isusu tinofungidzirwa kuti chinosaka kuti zvinzaru ndezvekuti vakazouya vaakutigamuchira kana kutichingura kusangana nesu panzira muhondo yechimurenga vakada kutora mbiri yavakanga vasina saka vakazenge vaakutaura matauriro avo iwayo
asi kwamuri imi sevakarwa hondo yerusununguko mufi vachingisi ranga riri gamba
chingisi anga ari gamba munyaya dzekuti hapana pasina kutaurwa nachingisi zvine chekuti ane hondo yechimurenga the first world war hondo yekutanga yepano pasi yakanga ine propaganda yayo ine vanhu vakanga vachitaura mashoko aitaura nezvehondo iyoyo ane vanhu vaiimba dzimbo dzaimutsa moyo ndo dzaiimbwa nachingisi uye chingisi aiimba dzisati dzamboimbwa